mutongi wederera magistrate amai glad momushowe vadzinga vanhu vose vanza havana chekuita nenyaya iyi apo vaviri ava vamiswa pamberi pedare kuwest common age magistrate court muvulawayo nhasi masikati mutongi wedare abvumirana nemuchuchisi kuti nekuda kwekukura kwemhosva iri kupomerwa vaviri ava hazvaigona kuti inzwikwe nevanhu vose vaviri ava vadouglas musekiwa navajohn zulu vari kupomerwa mhosva yekuita utororo nekuda kupidigura hurumende zvichitevera kuputika kwakaita munhandare yewhite city stadium mubulawayo svondo rapera